Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gumiguru 4 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu mumwe unopinda pabasa rake nenyaya yekukodzera kupinda pabasa rake raanenge aita mainterviews. Simba chiporeona maqualifications akaenda pamainterviews navamwe akavakurira vese.
Munyika moita mutauro wakanyanya mushure mekunge mukuwasha wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimba chikore wapiwa chigaro chepamusoro kuAir Zimbabwe. Dare rekuulawayo rinosunungura vanhu makumi masere nevatanhatu vakasungwa mukuratidzira mwedzi yapfuura. Imwe nhengo yeZimbabwe People First yopisirwa musha kumarondera West nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mufundisi wekereke Ramnand Church vaPatrick Mugadza vodzokera zvakare pakati peguta reHarare muna First Street vachiparidza vachishora hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuipomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro, Judge President George Chiweshe, vapa mutongo wekuti kurambidzwa nemapurisa kwevanhu kufora mukati meguta reHarare kuri pamutemo. Mutongo uyu unotevera nyaya yakanga yakwidzwa kudare iri nemapato anopikisa pamwe nemasangano akawanda akazvimirira nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vachida kuti dare ritarise nechimbi chimbi danho remapurisa rekurambidza vanhu kufora iri. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anonzi aipikisa achiite kurambidzwa kwevanhu kufora kana kuratidzira kutyorwa kwekodzero dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata rimwe remagweta akasvitsa nyaya iyi kudare vatendai biti vanowo zvakare mutungamiri webato rinopikisa rePDP.
Nyaya inge iri kumatare yatongwa navachiweshe. Vahenda down judgment na 5 PM nhasi masikati. Judgment yavahenda down yandiri kubva mukuverenga. Vatarisa ivo section 27 yeposa inopa simba kumupurisa anonzi mumutemo yo regulating authority simba rekubhana mamatches nemaprocessions for 1 month. Ivo vati ivo nekutonga kwavo ndo reason yavo kana kuti patinoti pachirungu the rationale of his judgment. Vati izvo hongu section iyi inodzvinyirira kodzero dzevanhu dzekumacha dzakanyorwa mubumbiro remutemo musection 59 but section 86 yeconstitution inotaura kuti kodzero dzevanhu dzinogona kutorwa nemumwe mutemo unotaura nekuprotecta public order. Saka iwo mukutonga kwavo vati izvo aiwa odzo mutemo uyu uripo ende wakashata uri justified in a democratic society nekuti uri kuchengeta vanhu neproperty.
Saka imi matambira sei mutongo uyu uye mune matano amuchatora here semagweta akasvitsa nyaya iyi kudare?
Isusu semagweta hatisi kuita zvekumba kwedu, tiri kuita zvebumbiro remutemo. So bumbiro remutemo redu haringaitwe renegotiate roiswa rotorerwa kodzero dzanga dzapiwa kune vanhu. So hatina kuenda kudare kuti tinoita renegotiate marights akatopiwa vanhu. So ndozvandataura zvezvo kuti magweta mangwana tichasangana kuZimbabwe Lawyers for Human Rights tochibvumirana kuti tiri kuita appeal kana tiri kuita appeal tikuenda ku Supreme Court here kana tochingoenda ku Constitutional Court directly tine ma options iwayo ndozvatichaita mangwana.
Avanga vari rimwe remagweta ari kushanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vatendai biti vari mutungamiri webato rinopikisa rePDP vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mufundisi wekereke Remnant Church vaPatrick Mugadza vadzokera zvakare pakati peguta reHarare muna First Street vachiparidza pamwe nekushora hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachipomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
VaMugadza vange vachiparidza vakatakura mufananidzo yevanhu vanofungidzirwa kuti vakarohwa nemapurisa. Vaudza vanhu vange vakateerera kuti vafundisi vanofanirwa kubuda pachena vachishora kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika.
Chandikonzeresa kuti ndisimudze pepa iri ndichiramba zviri kuitika munyika yeZimbabwe inyaya yekuti vanhu vari kurwadziswa, vanhu vari kuchemedzwa, saka nekudaro shoko ramwari haribvumirani nazvo.
VaMugadza vakambovharirwa mujeri muna zvita gore rapera mushure mekunge varatidzira vari vega kuVictoria Falls kwaiitwa musangano weZANPF. Vanoti vane chivimbo chokuti hurumende yavaMugabe iri kunzwa zvavari kutaura. Vaudzawo Studio 7 kuti pamusoro pekuparidza vachiratidzira, mumazuva mashoma anotevera vachange vachinyorerawo tsamba kumukuru wechechi yeRoma pasi rese, Pope Francis, kuti vatore chidanho chekuyambira vaMugabe kana kuvabudisa musvondo nekuda kwemabasa akaipa vari kuvapomera.
Tine chirongwa chekuti nguva shoma shoma iri kutevera tichange taakunyorera kumukuru weRoman Catholic Church kunova ndo kunopinda mutungamiriri wenyika vaMugabe, tichiudza vapopu kuti aiwa murume ari musangano renyu maitiro ari kuita asi maitiro akanaka, saka nekudaro vaudzingei kukereke kwenyu kuitira kuti zita rekereke renyu risaramba richisvibiswa nemaitiro iwayo.
VaMugadza vati pachinzvimbo chekuti hurumende ishungurudze vanhu kuburikidza nekuvarova nekuvauita kafira mberi, hurumende yavaMugabe inofanirwa kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANPF vaSimon Kayamoyo kanawo mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mukuwasha wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimba Chikore avo vakaroora mwana vaMugabe amai Bona Chikore vadomwa kuita Chief Operations Officer kukambani yeAir Zimbabwe, izvo zvinonzi zvakonzera mutauro wakanyanya munyika vamwe vachiti paitwa zveuori. Kambani iyi yave kutungamirwa nemwana vamushakabvu vaSimon Muzenda, Captain Ripton Muzenda, vakadongwa mazuva mashoma apfuura. Asi gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vari kuwandudza utungamiri hweAir Zimbabwe uye hapana uori hwaitika.
Zvakati haristructure from 28 directors yava kunguva naCEO anova anonzi Ripton Muzenda wakaitwa mainterviews akatangisa basa rake mwedzi wakapera. Tabhata tingatimboadvertisai futi mamwe mabasa matatu rafinance director or finance manager rather nera chief operations officer nera analyst manager. Saka iwayo mabasa iwayo maviri akaitwa mainterview paweekend. Mainterview achona aitwa transparently, akaitwa paka pane vanhu vakauya aitwa neboard, obva paboard ozoenda kumaconsultants. Saka pamaconsultants ipapapa takabuda navanhu vaviri vakatora posini ya chief operations officer anova anonzi Simba Chikore neumwe zvaanonzi Madangure iye akawana rebasa rokuita analyst manager.
Asi panenge pakuita mutauro vaGumbo pakudomwa kwavaSimba Chikore apa vachinzivo mukuwasha wemutungamiri wenyika, nekudaro panogona kunge paitwa chikiribidi.
izozo zinongotaugwa navanhu vanenge vasingazvizi vanotaura. Ini ndiri sekuru vapresident ndinoera gumbo, mai vapresident vanoera gumbo. Handizivi kuti munhu wese anoera gumbo achapindi basa mugovernment here, kana munhu wese anoukama napuresidendi achapindi pachigaro here, munhu wese anoukama navice president achapindi pachigaro here, munhu wese anoukama na MP kana noumwe minista achapiwi basa muzimbabwe here, nokuti hama yemunhu anenge ari pachigaro. Saka mweya uyoyo mazimbabwens ngavaurase ubve pavari. Munhu mumwe nomumwe unopinda pabasa rake nenyaya yekukodzera kupinda pabasa rake raanenge aita mainterviews. Simba chikorona maqualifications akaenda pamainterviews navamwe akavakurira vese.
Gurukota runoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Asi mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vanoti kudomwa kwavachikore kunoratidza kuti paitika chizivano pamwe neuori.
Isu sebato reMDC zvinhu zvinotishamisa zvikuru kuti uyu muchinda anonzi Simba Chikore uyu hatina anyoziva nezvake kuti unyanzvi hwake huri pachi chaizvo muindustry yeaviation. Takambonzwa vamwe vachiti anga ari pilot, asi hapana akanatsoziva kuti upilot hwacho ndehwemazviro kwazvo here kana ndezvekungotaura. Uyezve basa iroro rokuti chief operations officer ndo basa repamusorosoro zvokuti mumaorganization amazuva ano kana uri chief operations officer ndiwe unganzi kana muri semu factory ndiwe production manager, ndiwe unenge uchiona kuti maoperations ekambani ari kufamba sei. Hatizive kuti muchinda uyu ane unyanzvi here hwokuti kambani yakafa yakaita seAir Zimbabwe Private Limited anokwanisa kuti aimutse.
Asika gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu ivo vaJoram Gumbo vari kuti aiwa zvinhu izvi zvakaitwa pachena, uye vachitiwo vachikore chizvarwa cheZimbabwe nekudaro vane kodzero yekuwana basa.
Isu hatisi kupokana nekuti vachikore havasi chizvarwa cheZimbabwe. Tiri kupokana tikangoti muchurungu good governance. Ndofunga uchiri kuyeuka Blessing kuti tingangoti masvondo kana mwedzi mishoma shoma yapfuura pakagadzwa muchinda anonziyo Captain Muzenda akanzi ndiava chief executive weAir Zimbabwe. Apo muchinda uyu Captain Muzenda anova iye mwana wamushakabvu Simon Muzenda akanga asina kana kutombo ushedzwa kuti aite mainterview. Vanhu vose vakadanwa vakaita mainterview vakashayiswa basa. Ndobva pangotorwa Captain Muzenda zvikanzi ndiwe vatova umpatintambo, ndiwe vachamangwiza pano, pakataridzwa kuti ipapo paitwa corruption.
Mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vanga vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Imwe mhuri kumarondera West mudunhu reMashonaland East yakarasikirwa nemidziyo inokosha mari inodarika chiuru chemadhora muchire mekupisirwa imba yekubikira nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF pakati peusiku hwemusi wechishanu. Vataungana Makirima vanogara mubhuku raFuramera kwaChihota vanotsigira bato reZimbabwe People First vanoti vanofungidzirwa kuti vakapisirwa imba nevechidiki veZANU PF nekuti vakambenge vayambirwa kuti vasiyane nekutsigira bato rinopikisa iri. Vanoti imba yakapiswa iyi ndiyo yaisimborara vana vavo, asi rombo rakaitika rakanaka nderekuti musi uyu vana vakanorara mune imwe imba. VaMakirima vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa epaLanders neZuro, uye mapurisa avashanyira nhasi kuti aone zvakaparadzwa muchiitiko ichi pamwe nekunzwa divi ravo. Takundikana kubata mapurisa kana veZANU PF kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMakirima.
Takatongozoona inda yakatoonekwa yakutongotsva sari manheru zvekumapasitpo, asi yaonekwa kudaro takango fungidzira kuzvati inhau dzacho nekuti kumusangano kwatinoenda kupeople first tinombosangana tichiklashana nevanhu vezanupf tiri kunyanya kususpektako nekuti last time vakatomboya pameeting yataita kwachipitiri mayuti tatakabhuka hedu porisi iripo vakatomboya vachida kuvhiringidza vakazotadziswa neporisi iyo mayuti ezanupf saka zvinhu zvavanenge vachitaura futi mumusangano mavo isusu tiizokecha information yacho kuti ndo zvavari kutaura saka painisa nguva yacho vaitsvaga kuti arikoordinata ndiani pamusoro vako yavachiiamiting ipo vakanzwa nekuziva zvese izvozvo saka usiku vako ndiwo.
Asi muri kumbosangana here nevamwe vamunofungira kuti ndo vakakuparadzirai misha?
Pakufamba kwatokuita tingatisane zero vamwe vacho takaona pataibva paporisi paripoti vaiteera mumashure medu vachida kunzwa kuti pari kunzi chii kana kuti pari kutaurwa nezvei vachipikana pese mumashopu matapinda vaiteera vachida kunzwa nekuziva kuti zvamira sei saka ndo vamwe vachati kuti masaspect.
Zvii zvakaparara muimba imomo?
Mine midziyo yechikadzi makicheni miti nemapletsi nechikafu ye25 kg mbeu yanga irimo nechimwe chibage chekugaisa chekudya sadza nemagumbeze nedzimwe mbatya dzevana nemadhoo akaparara iye imba yacho yakatoparara zvoti toda kutotangidzwa kurinovhetwa.
Makanga musina kurara vanhu here?
Hamusiyo nemamusina munhu akararamo vanga vangombochinja pekurara vabuda mumba sezvo mumwe mumba mamusisina vanhu vanga vafamba vasara vanzi varare mumwemumba.
Bato renyu reZimbabwe People First riri kukubatsiraiwo sei padambudziko ramakawirwa naro iri?
So far maudzira takavaita vari kubatsira zvinofadza zvakanaka zvekuti kana vamwewo vavakidzani nevanosapota vari kuona kuti pane gwara rakajeka rakasununguka.
Vanga vari nhengo yeZimbabwe People First vataungana makirima avakapisirwa musha nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanga vari parunhare kumarondera West neStudio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCenter for Community Development vaGeorge Makoni avakashanyirawo musha vavamakirima vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru nekudzoka kwemhirizhonga munyika.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ongororo dzesarudzo yemutungamiri wenyika dziri kuitwa muAmerica dziri kuratidza kuti vari kutungamira bato remadhemocrats amai Hillary Clinton vave nerutsigiro rwakasimba kudarika vanhu Donald Trump vari kumirira bato remaRepublican. Vamwe vari musarudzo iyi asi vasina rutsigiro rwakanyanya ndevaGary Johnson vebato rinonzi Libertarian uye vebato reGreen Party amai Jill Stein. Rutsigiro rwaamai Clinton ruri kuuya mushure megakava ravakaita kana kuti debate ravanonzi nevakawanda ndo vakakunda. Mukuru wezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muUnited Nations vaZaid Raad Al Hussein vakurudzira nhengo shanu dzeUnited Nations Security Council kuti dzimbosendeka parutivi masimba aya ayo akawandisa kana kuti veto powers kuti dzimise hondo inotyisa iri muguta reAleppo kuSyria. Mumazuva gumi apfuura sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu mazana matatu vakashaya muguta iri. Sangano remo Ibrahim raburitsa gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe iri panyika dziri kuita zviri nani munyadzo zvematongerwo enyika ayo kana kuti governance. Asi imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vaKalisto Jokonya vaudza Studio 7 kuti vanotambira gwaro iri asi nyaya yehuori inofanira kugadziriswa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
I think they were research vachibuda nezvakadaro kureva kuti vanenge vaine humbo hwavabuda nawo and kuti munhu anyanye kupikisana nezvakadaro kunge kunyepa kuti ganditi nenyaya yenyu constitution yatinayo yatinoti inini uchirungu it's a bit liberal as opposed to the one yatakatina yelangazari yanga iri too authoritative. One would say yes, ndofunga zvinhu zvakasununguka zviri nani zvokuti I think zvinopanyore matongero akanaka asi ene ndakabvumirana nazvo handina hangu zvakuti vanokombera nenyika dzakadini asi ene kwakuri kungoti kuona hangu muonera nemuAfrica matinogara tiri I think pane to the certain degree even I would say the rule of law is evenly being practiced in Zimbabwe asi chakaita sekuti kana mane liberal constitution munyika menyu normal moda kuti muchenjerere zvinhu zvakaita corruption nemarights zvinhu zvakadaro zvoda kuchenjererwa nekuti ruzhinji kana kwakutaurwa marights kunotaurwa kuti vanhu vanenge vamaperpetrators ezvinhu zvakaipa ndovanokurumidza kupuwa marights vaya vanenge vaitirwa zvinhu zvakaipa havanyanyi kugara vapuwa marights avo saka zvoda kutaridzwa kuti pane fine line ipapo zvoda kuitwa smooth nhau kuona kuti zvorevei because muno munyika medu zvakuratidzwa vanenge macriminals nemanhu vari corrupt vava vari more they enjoy more rights than the victim. And then ipapo ndopandoona pasina panda kugadziriswa mitemo yedu.
Masimudza nyaya dzakaita seuori nedzekodzero dzevanhu idzi. Imi muri mutungamiri munyaya dzemabhizimisi munomboitawo musangano nevehurumende nevashandi. Inyaya dzamuri kutaura here nezvadzo kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka vanhu vauye kuzouchika mari munyika?
Zvinhu zvinotaurwa mazuva ese blessing. Nhamo yedu muZimbabwe tinogona kutaura sere. Asi kuzoita ndokunononoka. Asi nikurudzira yangu ndeyekuti chero zvikanonoka sei ngazvirambe zvichingotaurwa kana semi vemidhia ndozvamofanirwa kubudira pachena kuti isusu tavakidzira here nyika yedu zvii zvaita kuti vanhu vasauya kuzoinvesta munyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Tinokutambirai watereri pachirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani nasi muchirongwa chedu tina mukoma Leslie Takudzwa. Mukomana uyu ari kukumbira kuti mubatsire kuti aone mari yekuti apedzese chikoro chake. Wakadi hako mukoma Leslie?
Ndiri kwangu Chioneso, munofare?
Aiwa, tukufara. Ko ukuitei muchikoro?
Ndafundire ku Catholic University. Ndakange ndichiita language and communication. Ndanga ndari musecond year, but then second year first semester iroro handina kuzonyora maexam because iro semester ratakazokundikana kuti tibhadhare mafizi wawo. Mafizi ekucatholic university anoita 650 pesemester.
Saka iwe ukukumbira kuti vanhu vakubatsire sei?
Kana zvichikwanisika Chioneso, chishuwo changu changa chiri chekuti ndikwanise kungoti ndipedze chikoro.
Vabereki wako vari kupi?
Vabereki vangu ndinavo asi vakaramba. Saka ndinogara naamai. Baba vangu ndiri fomu 1 ndopa vakapedzisira kubhadhara mafizi. Mukataura navo munge muchingonzwa kuti handichakupai ndichakupai but ndinofamba kunguva takazoona kuti havazoibudisi mari iyoyo zvachose. Saka amai vangu ndivo vanga vachindiita nguva yese. Papai zvambovasungawo especially gore rapo rai negore rino zvanga zvakavanyanyisa kuvabata saka ndokuzomira kwandakaita.
Vanhu vanokubata sei naye mukomana?
Vanokwanisa kundibata 0784590437
Zimbabwe. Awa wanga wari mukoma Leslie ari kukumbira kuti mumubatsire kuti aone mari yekuti apedze chikoro paCatholic University. Ini ndiri Chioneso Jani muchirongwa chedu pindai mudariro.
Vechidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro vanoti remangwana ravo harina kujeka sezvo munyika musina mabasa uye upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mumwe wechidiki ava vakasungwa mushure mekuratidzira vatondera idombo vanoti remangwana ravo harinawo kumira zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Vanenge vane mari kuendera mberi nechikoro vari kuumba vadzokera kuchikoro vasina vari kutogara pano. Saka edha kana ukapedza kudzidza munyika muno uri kuenda kuchikoro uri kudzokera kuchikoro kana kuti uri kugara pamba nekuti mabasa ako. Chero kuti uwane basa chairo rekusimudzwa nii unokwanisa kuchengetawo mhuri kana kubatsira mhuri yako hauna varikuzvani saka unoona vechibete vazhinji vari kubva kuchikoro havatowana mabasa vari kuwana mabasa vacho vashoma yacho vanogona vari kutosenza mabasa asinei nezvavakadi
saka muri kuona kunge dambudziko iri ringagadziriswa sei vadombo
dambudziko iri rinobva pakuti mutungamiriri wenyika wasaranyauri harichina chungu nekuhungirikunekutirinzebudiriro nevechidiki saka masezero angangoitwa dambudziko rikupera kwaringaiti hunge vakuru venyika vatungamiriri venyika vatanga kwete kungoteerera mayuth asi kuti mayuth acho pache zvavo vechidiki vacho vari kuviringidzwa nemamiriro akadini vasimuke voga votaura vova involved even mumatongerwo enyika vechidiki vopinda mazviri kuti zvoni nekuti ndovoga vangatonzwisisa dambudziko rine vechidiki
Vatonderai Dombo, mumwe wevechidiki vakapedza zvidzidzo zvavo kuUniversity of Zimbabwe svondo rapfuura uye vakasungwa mushure mekuratidzira pamberi pavamugabe vachitaura naMutungamiri Nkomo weStudio 7. Munhau dzemitambo, draw yemasemifinal rechibuku Super Cup yaitwa kumahofisi ePremier Soccer League nhasi masikati. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotiudza kuti zvikwata zvichatamba zvose ndezvipi.
Zvikwata zvine mukurumbira hazvina kubatanidzwa mumitambo yemasemifinal yemakwikwi aya yaitwa nhasi masikati kumahofisi ePremier Soccer League. Asi Islanders yapiwa ngezi Platinum Stars iyo yakadambura Chorocho Pirates 4-1 kuti isvike pachinano ichochi. Pakapedzisira kusangana Islanders nengezi Platinum Stars muBaba Fields Stadium. Pane imwe semifinal chikwata chine mukombe uyu Harare City chiri kusangana neFC Platinum iyo iri kutungamira makundano eCastle Lager Premier Soccer League. Anotaura akamirira Sama Sunshine City Boys vaHope Chizuzu. Vanoti vari kufara nekusangana neFC Platinum.
Ende isu sevanhu vagara vanotone mukombe uyu. Tinotonyatso kunzwisisa kukura kwakaita basa ratinofanira kuita. Ende kutamba neFC Platinum agara ibasa hombe. Asi tiri kuzvifarira nekuti ndiyo timu inotamba bhora rakada kutifana neine ratinotamba.
Mushure mekutora mukombe uyu gore rapera, Harare City ndiyo yakamirira nyika muCAF Confederation Cup gore rino. Umo vakabuda munharaunda yekutanga pamusoro pekumirira nyika muCAF Confederation Cup. Vanotora chibuku Super Cup vanopiwa mari inoita iyo zvihuru makumi manomwe nemashanu emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chelive talk na 8 o'clock p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yakaita mamiriro ezvinhu munyaya dzeupfumi uye misangano yeIMF neWorld Bank iri kupindwawo neZimbabwe muWashington DC. Izvi tichazvibatanidza pamwewo nekushayikwa kuri kuitwa mabasa munyika nevechidiki vachangopedza zvidzidzo vane madigiri akasiyana-siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera ragai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Munyika moita mutauro wakanyanya mushure mekunge mukuwasha wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimba chikore vapiwa chigaro chepamusoro-soro kukambani yeAir Zimbabwe. Imwe nhengo yeZimbabwe People First inopisirwa musha kumarondera West nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Muchiitiko chiri kunzi nemasangano akazvimirira chinotyisidzira vanhu munyaya dzemhirizhonga. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.